Tashungurudzika tichinzwa kuti meya vedu vaLove More Mike vasungwa. Nyaya yacho iri yokunenedzerwa kuti vaita iya inonzi criminal abuse of office. Vanga vachizvitarisira kuti vachasungwa, saka ndakambotaura navo paweekend kuti ko nyaya ndei. Nyaya iripo hainei neuori, nyaya iripo ndeyongoti ZANU-PF iri kuda kushungurudza makanzo kuti atadze kupa vanhu maservices.
Saka iye zvino vaMaiko vakachengeterwa kupi?
Last time yandatarisa vanga vari kuHarare Central. Iko zvino handina information chaiyo kuti vave papi, asi vambobatwa vakaiswa paHarare Central ndo pavanga vari.
Pane magweta ari kuvamirira here?
Takwanisa kuwana magweta achanovamiririra kuitira kuti kushungurudzika kuitewo zvinani, kuitira kuti nyaya ibudiswe pachena kuti zvino mutungamiri weguta angasungirwa basa rake. Chechipiri kuti angasungirwa nyaya yekuti regai kupasa dzimba dzavanhu kunyanya nguva ino yekunaya. Wobva wanzwa ita mhosva panyaya yakadaro iyoyo. Isu tongoona kuti kuvhiringidza makanzo interference.
Tinoona kuti kusungwa kwavamaiko kuri kuitika mushure mekusungwawo kwevamwe vashandi kana makanzura muguta reHarare. Zvii zvamungataurawo imi sebato?
Isu tinoti uori kana ukawanikwa huri pahuri unofanirwa kudiriwa nahwo chaizvo. Vaori vose vanofanirwa kuti vaongororwe zvakakwana, vadiwe navo pamutemo. Chatisingawirirani nacho isu inyaya yakafanana nokuti makanzuras akagara pasi iri full council, mapurisa achitumwa neinonzi saku otouya achidisturba council meeting saizvozvo izvo. Izvi zvinoratidza kuti haisi nyaya yehuori, asi kuti inongori nyaya yekuti macancelors arambe ari destabilized asadeliver maservices kuvanhu. Ndiyo script yezanu yokukonesa macancel kuti adelive.